Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 22/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muNew York muno muAmerica kumusangano wechimakumi manomwe neina kana kuti 74th United Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera.
Ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara. Panchinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka.
Kuondomoka kwehupfumi munyika kuwedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separi renyatwa uko vana chiremba vasiri kuendawo kumabasa. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chinokunda Lesotho mumutambo weAfrica Nations Championships. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muNew York muno muAmerica nezuro kumusangano wechimakumi manomwe neina kana kuti 74th United Nations General Assembly uyo wakatanga svondo rapera. Musangano wegore rino wakanangana nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaMnangagwa vanonzi vachatorawo mukana wemusangano uyu kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nezuro mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vakasangana nevatsigiri webato ravo reZANU-PF makare muNew York. Vatsigiri veZANU-PF vakabatanawo nechikwata cheDecember 12 movement vari kuratidzira kumusangano uyu vachikurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe kuchitiwo vebato rinopikisa reMDC nevamwewo vemasangano akazvimirira vari kuratidzirawo vachida kuzivisa pasi rose nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yavaMnangagwa. VaMnangagwa vari kuperekedzwa nechikwata chine makurukota anosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso mwoyo, gurukota rezveupfumi waMtuli Ncube pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo uyewo gavhana veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uyu nemusi wechitatu. Kuondomoka kwehupfumi munyika kunonzi kuri kuwedzera matambudziko ehama nevashamwari vane varwere muzvipatara zvakaita separi renyatwa uko vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara chepari renyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi avo vane mukoma wavari muchipatara vanoti kana vangoya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospital tirai mangwanani panapa ma7 toswerera nenheru pasina kana nei kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombi inoti $7 kuye mutaundi. Kuzobve kumutaundi kuye kunoparire Nyatwa. Kwakutoswera apa chekuhya hapana. Upenyu hwacho hwatotomera.
Amai Miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabva zera, vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara cheparire Nyatwa.
Tikatochema-chema nemakombi akati $5 kuzobva mutaundi totogidhange tsoka kuuya kuno.
Amai rumbidza ishumba vane murwerewo zvakare muparire Nyatwa. Amai Shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera havo pachipatara apa.
Ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara bati zvinhu zvatondiomera pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba. Ndinotongoswera pano because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka. Saka tikatasa kuti visiting hour tine mavisits matatu. Saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 tozoti times 3. Saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva. Handishandi ndinotomirira kutengesa kwandinoita. Saka ndiri kuona kuti mavisits iwaya akuomera vanhu vakawanda handisiri nindega. Tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tungoti tikamuona makuseni, masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo.
Kunyange hazvo vane varwera vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko. Vana chiremba vasikuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo. Vamwe amai vada kungozivikanwa nezita rekuti kukuwe vati zvinosuwisa kuti zvavanenge vangosiya varwere vavo vari ndizvo zvavanongowana vari.
Muchipatara matabva umu hamuna chinhu chiri kufamba. Varwere vari kunetseka, vana chiremba hakuna vari kuuya kuzoona varwere. Varwere havana chavari kuona, havana kungoradzika. Izvi tiri kubudamo tangosiyawo zvatinogona kungosvika kuti wakadii anokwanisa kutaura anotaura, asingakwanisi hakwanisi. And vamasisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera, kana kuti tinyore prescription tenge mushonga, zvofanira kuitwa nana chiremba. Saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo. Mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo vongomirirawo maybe pavachadzokera.
Vemachechi pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Christian Heads of Denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Vachitaura neStudio 7, Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kweupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bato reZANU-PF rakaramba iri nechigaro chemiriri weZaka East muparamende muchine mekukunda kwava Clemens Chiduwa vebato iri musarudzo yebyelection yakaitwa neZuro. Mune imwe byelection yesarudzo yemakanzuro yakaitwa kuward 15 kuInsiza, vakakwikwidza vakazvimirira vaShepherd Juta ndovakakunda. KuZaka East vaChiduwa vakawana mavhoti zviuru zvinomwe zvine zana negumi nepfumbamwe, kuchiti vaivatevera vaDerek Charamba veMDC vachiwana mavhoti chiuru nemazana mashanu ane gumi nezvisere. Mukuru wesangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI, amai Rindai Chipfunde Vhavha, vanoti sarudzo dzakafamba murunyararo kunyange hazvo pakaitawo matambudziko pano nepapo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuvhota kwakavhota murunyararo, takazongowanawo mafew incidents ekuti pana traditional leader sabhuku vakaenda kunovhota vakapedza kwati rigale yayo ZANU-PF asi vakazoda kuvhara vati rigale yacho. Kwozoita maparty agents ZANU-PF neNDC Alliance vanga vane maparty agents vakawanda. Mamaterials nokuvhotwa zvakanga zviri pagara rakanaka, mamaterials anga akawanda uye zvaanga aripo on time, kuvhotwa kukavhota on time. Then maresults takazoona kuti ZANU-PF yakaenda kuZANU-PF asi kuIncisa RDC Ward 15 candidate yakazvimirira ega independently ndiye akawina election iyo. Zvongokurudzirawo vamwe kuti chero kuti uri kubato diki kana kuti uri independent unokwanisa kutongoona election kana uchinge uchiofa mapolicies anofarirwa nemavoters.
Tinoonawo vemapato anopikisa vanombochema kuti sarudzo dzebyelection dzinovanetsa kukunda nenyaya yekutyisidzirwa kunenge kuchiitwa vanhu munharaunda dzinenge dzichiitwa mabyelection. Zvinhu zvamakasanganawo nazvo here mukutarisa kwamaita maelections?
Takaona kuti papre-election makampeni panenge pane pakuvhundutsirwa kuti mukasativhotera muchazviona, uyezve matraditional leaders anasabhuku dzimwe nguva ndo vanenge vachifamba vachiita partisan kusapota rimwe bato. Izvo ndo zvatinoona kuti zvinopa kuti vamwe vanhu vange vachivhundutsirwa zvavo kana kutya. Asi sezvatoona kuIncisa ndezvokuti chiro zvikataurwa zvikavhundutsirwa, asi vanhu kazhinji sevanozoshandisawo nguva dzavo pakuvhota vovhota nesarudzo dzavanenge vachida nomunhu wavanenge vachida pamwoyo pavo. Saka zvongokurudzirwa kuti vanhu vange vachienda kunovhota uyezve vachiziva kuti vhoti yavo iri secret ende vakasununguka pamutemo wenyika kuvhotera bato ravanenge vachida kana kuti munhu wavanenge vachida. Uyezve vanofanira kunge vachiripota idzo dzinyaya dzakadai kuZimbabwe Electoral Commission nokumapurisa neZimbabwe Anti-Corruption Commission neZimbabwe Human Rights Commission kana vachinge vasangana nenyaya idzidzi dzekuvhundutsirwa dzinenge dzichiitwa vanhu panyaya dzokuvhota.
Mabyelections mazhinji vanhu vanonovhota vanoita vashoma. Vakavhota rondo runo kuIncisa nekuZaka East vakabudawo zvakadii?
Aha, sekuIncisa totoona kuti akahwina Jutta Shepherd anga achingowani 287 votes. Very, very low turnout. Zvichireva kuti vakaenda kunovhota vanga vari vashoma sterek. Kwozoita nokuZaka futi tinoona nemabyelection akawanda zvinhu akaita mwedzi wapera mafigures edu ari kudzikira pasi zvokuti.
Vanga vari mukuru wesangano rinoongorora sarudzo rezesni amairindai Chifunde Vhavha vari parunare nestudio 7.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi vashoropodza urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump hwekuda kutumira mamwe mauto eAmerica pamwe nezvombo zvemuchadenga kuSaudi Arabia neUnited Arab Emirates vachiti nderimwe rematano ehurumende yavaTrump rekuda kunzvenga paramende. Migwagwa yemuguta guru reEgypt reCairo yanga yakavharwa yakazadzwa nevanhu nezuro mangwanani apo mapurisa akaisa nzvimbo dzekutarisa vanhu muguta rose. Mazana emauto aiva akapakata zvombo pamwe nemapurisa akanga akapfeka nhumbi dzekudzivirira mhirizhonga vaifamba muTahrir Square, imwe nzvimbo dzakaitika mhirizhonga usiku hwechishanu uye nzvimbo inosimbotangira kuratidzira munguva dzadarika zvakaona kudonedzwa kwevaive mutungamiri wenyika vaHosni Mubarak. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tinava Stevens Banda, umwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika, tichikurukura pamusoro pedanho rakatorwa nana chiremba rekusadzokera kubasa. Eva Spanda, ndino mukamuchira muchirongwa mukoma, zviri kufamba here?
Nyosimba komangu tino makati vabe vavaterere.
Aiwa ndine chivimbo chokuti vaterere vari kufara vachikunzwa ipa radio. Neniwo ndikufara kuva nemi pachirongwa ndane nguva yakati rebei tisina kukurukura nemi.
Chokwadi mukoma tetiripo tetimborira kodzero dzevanhu muZimbabwe.
Aiwa takunzwai. Ngatichibatai kanyaya iri muchirongwa nhasi mukoma. Ana chiremba vanga vaine zvitemo zvavo. Chekutanga changa chiri chekuti mukuru wesangano ranana chiremba vapita mugombei vanga vambotsakatika. Vana chiremba vakati havasi kudzokera kubasa kusvikira Dr. Mugombei vawanikwa. Zvekare pavati havasi kuenda kubasa kusvikira hurumende yavapa mari yavari kuchemera. Chinapfuura takaona Dr. Mugombei vakawanikwa. Asi nanhasi vana chiremba vari kuti mapadza pasi hatisi kuenda kubasa. Panguva iyi kune vanhu vari kufa nenyaya yokuti havasi kuonekwa nana chiremba. Seumwewo anorwira kodzero dzevanhu munyika, muri kuzvitambirawo seizvi?
Chekutanga tinofanira kutarisa kodzero yana chiremba. Vana chiremba vanhu vane mhuri dzavanofanira kuchengeta ndizvo. Chechipiri tinofanira kutarisawo varwere. Vana chiremba vanofanira kunge vachitarisa varwere vari kurarama sei. Iyo inofanira kunge iri tarisiro yehurumende kuti vese vaviri vari kurarama, chiremba nemurwere ndizvo. Saka kana chiremba atadza kuwana mari yekuti aende kubasa, anozokwanisa sei kuti anoponesa murwere? Hatingati vana chiremba vagona basa pakunoratidzira kuti tichada basa nekuti nenyaya yekuti mari yedu ishoma. Hurumende yaifanira kunge yatanga tatana chiremba rwana mari yavaikakwana here izvinotaura kuti murwere awana kodzero yake kuti ararame.
Asi tichitarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nana chiremba, tikatarisa basa rekuva chiremba, ana chiremba vanotora mhiko yekushanda nemazvo munyaya dzeutano hwevanhu, nechirungu tinoti take an oath to save lives. Asi pari zvino ana chiremba havasi kuzviita. Vanhu vari kufa nenyaya yekuti ana chiremba vari kuvadzosera kumba. Tipewo maondero enyu pamusoro peizvozvo.
Zvakafanana navamunanga vawa vakatora mhiko vachipinda muofisi but havana kuzozadzikisa mhiko yacho kuti ndichasevha vemuZimbabwe. Vakuseva his saving his personal interest instead of saving interest of general Zimbabweans. And vana chiremba vane mhuri yekuchengeta, vane extended family yekuchengeta, and at the same time vane the nation to save. Saka tinofanira kunge tichiona space ipapo pakadaro. Chenambe zvekare vanhuwo venyama, vanhuwo vanorarama munyika tirirama. Zvinhu zviri paground zvinhu zviri pabepa hazvichipindirani. Saka vanofanira kubhalansa kwese kubepa nekunyika. Handitika sangatiye zvekutiwo vaseve nyika nguva imwe chete vachisevhawo famili yavo.
Saka zvino sezvo hurumende isina mari yokugadzirisa zvitemo zvemunhu wese ari kuda kuwedzerwa mari yake, chii chinofanirwa kuitika kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe?
Hurumende iripo pari zvino ngaingoadzimisa kuti yaseila. Hapana anovavurova nekuti kana hapana anovasunga kuti madhidhidha mafeira. Handisi vakati adhidhidha tafeira, everybody will come on table votaura voonesa kuti oright what's the way forward for Zimbabwe, general citizens of Zimbabwe. Ndo zvatiri kuda pari zvino.
Hamungati hurumende nayo ari kutora matanho ekugadzirisa nyaya iripo here?
Tinenge tichitonyeperana ndikati hurumende iripo iri kutora matanho ekuti nyika iendere mberi. Kana rate ichikwira zvisazvamboonekwa pano pasi hakuna kwatetichienda.
Aiwa takunzwa izvi, tinotenda zvikuru vasibanda nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo ingoti yadyanana. Saka ndongoti thank you so much nekupinda muchirongwa mungoma.
Ndinotenda vamaikhoni.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vaStevens Banda, umwewo wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika. Gatisanga neipa dande mtande apo pa Twitter uyezwe pa Instagram at BigMike3, BIGMYKE3. Ndiyo username yangu. Kana pane zimwe nyaya za mdodo oti zikurukure pana pa pachirongwa chedu chivechi diki. Munu kwa nisa undinyora ipapo. Murie Zimbabwe, nguwa yangu ndiyo apera. Anoko unika ene mfaro, ndini wenyu Michael Hove. Tuosanga na nemswe chipiri pa chirongwa The Connection, chirongwa chedu chivechi diki. Chakana nga nekubata nyaya zaka siana siana tunendra na nevechi diki. Munyika. Murie Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda shukuru Big Mike. Iye zvino tokupai chirongwa chezve chitendero chamunopiwa na Tanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chedu chezve chitendero. Nasi tunoda kutarisa kusununguka kwe makereke kuita basa rawo muZimbabwe munguva yehutongi hwava Robert Mugabe. Kutibatsira panyaya iyi tina Reverend Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota munomo America. Reverend Makai, tinokukwazisai.
Ii Makadi nizveni kokuva Wande.
Tanga tichida kuzivavo kuti imimi mumakore 37 eutongi hwava Mugabe kubva pawana Zimbabwe kusvitonga kuzere. Imi vemakereke maishanda nehurumende yavo sei?
Regai nditange nekuti tichirangarira mutungamiriri wenyika yeZimbabwe naComrade Robert Mugabe, regai ndiperuremekedzo kubasa guru ravakabata, uye ndichichema pamwe chete nemhuri yeZimbabwe uyezve kunyaradzana nemhuri yavo yavaComrade Robert Mugabe. Ndichiziva kuti ichokwadi kuti kungava namafungiro nematauriro, asi nokuda kwokuti isu tiri maKristu tinongochema nevanochema sezvinotaura shoko raMwari, tichifara navanofara, uye ndichida kuti ichokwadi for 37 years dzakatonga vaMugabe munyika yeZimbabwe, toda kupa kutenda seumwe wevafundisiwo anobva munyika yeZimbabwe, kuda kupa kutenda kuti munyika medu makanga mini inonzi freedom of religion. Asi freedom of religion yatakanga tinayo yakanga ichitongwa nekuti takanga tiri maKristu. Chakanga chichinyanya kusimudzirwa munyika yeZimbabwe chatakanamata Mwari vaMugabe vachitonga kwe 37 years. Machechi takanga takasununguka kunamata, takanga takasununguka kuparidza, chero pawafungira kuparidza kada kunomira pasi pegetsi ndiwe, kada kunomirawo pachigwenzi chako uchiti uyai mose tinamate Mwari ndiwe, ukadawo kutanga chechi kuti madikani yai tinamate pano ndiwe. Saka tura kutenda kuti pa 37 years nekutonga kwavaMugabe, machechi hatina kumbonzi varai, hatina kumbonzi musanamate, hatina kumbonzi vafundisi vari kusungwa vachiisa majeri, hatina kumbomanikidzwa kuti titende zvatisingade kutenda, hatina kumbomanikidzwa kupesana nesoko raMwari. Asi kuti pa 37 years dzekutonga kwaMugabe, machechi takanga takasununguka kumira pazvokwadi yaMwari kune avo vaizviti maKristu munyika yeZimbabwe. Zvinotipa kutenda nekuremekedza kuti tava nyika yechiKristu Zimbabwe.
Pane pamakambokonana navo here panyaya yezvechitendero semukuru wehurumende?
Tandangoda kutaudza kuti ini nehangu seindividual uye semunhu asiri munyika kwenguva yakareba, handina mhinduro yekuti pandinoyatsoziva pari specific pandingati vaMugabe vakanyetsana nevakuru vemachechi handina kupanzwa, uye kuti handizivi kana paripo, asi handina kukwanisa kuziva kuti ndipapi pazvakaitika.
Munyaya dzekupindira mune zvemakereke, pane pavakambopindira-pindiravo here munyaya dzezvechitendero?
Chandingade kutaura ndechekuti sekuziva kwatinoita kuti President Robert Mugabe vaive mutendi watinoti a staunch Catholic, vaipinda paSacred Heart Cathedral iri mutown muHarare muya, vaenda nemhuri yavo kubva vachine mudzimai wokutanga mai Sally Mugabe, vachizoenda zvakare nemudzimai wavo mai Grace Mugabe senhengo yechechi. Saka nekuda kwokuti aive mutendi anga akazvipira, anga akadzidziswa nemafata, kwakutama sekuziva kwatinoita kuti vasvike pavari vaMugabe vakabva mumaoko emaKristu. makatholiki. Saka kuti ndi kwanise kuti vaipesana nekutenda kwechikristu. Ndinofunga kuti vakanga vachitonyanyisa kusimudzira chinonzi chikristu zvakutotishamisa kuti vamwe makristu tirikutobreka down pane position yakanga yakatorwa navamugabi vachidefenda soko ramwari.
Mataura kuti vakanga vari vechitendero checatholic vairatidza kurerekera kukereke imwe chete here?
Hongu ndinangoti vaizvirakidzavo kuti mukatorike, asi chinhu chandakanyanya kuona chandakadzidzawo kubva kuna vamugabe ndechekuti vaingoremekedza vafundisi vari pamberi pavo. Vakaendawo kuvazayoja vaingonozvininipisawo. Vakanga vari munhu anozvininipisa kana vaenda kuvanhu vamwari.
Aiwa, nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Rebecca Makai vari mudunhu reMinnesota muno muAmerica. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Reverend Makai, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa.
Aiwa, tinotenda vahwande masvitani niona kuti pomukana wakadaro.
Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka kusvika tasanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu Isimba katinoshandisa mune chino chirongwa.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi, tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chapinza gumbo rimwe chete mumafinal e2020 Africa Nations Championships ayachaitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotiudza kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chaswedera pedyo nemafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN mushure mekurova Lesotho 3-1 mumutambo wekutanga wemitambo miviri muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Prince Dube nechimwe chete kubva kuna Wellington Taderera zvapa Zimbabwe kukunda pamberi pechaunga icho changa chibhadhara mari inoita iyo madhora 10 emuZimbabwe kumativi enhandare anga achinzi ndiwo akachipisisa. Mutambo wechipiri neLesotho uri kutarisirwa mukupera kwemasvondo maviri kwakare kuLesotho uyezve mumaseru. Chikwata chinenge chabudirira chinozobatana nezvimwe zvikwata 15 zvinenge zvabudirira muAfrica kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Kukunda kwemaWarriors uku kwafadza murairidzi wechikwata ichi Joey Antipas uyo akatambizwa basa iri achitsiva Sunday Chidzambwa.
It was good to win at home and we take confidence from that playing to the second leg.
Antipas abatana nevamwe muZimbabwe vari kufarira kukunda kwechikwata chavo mushure mekutatarika mumitambo miviri World Cup iyo Zimbabwe yakatamba neSomalia. Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vachama mushamaidze vanoti vari kufara zvikuru nezvaitika nhasi masikati izvi.
Inini ndinounza kufara semunhu anotungamirira masupporters muZimbabwe. Ndinounza zvichindifadzawo kuti at least manhu vane chido nebhora kuti tikwanise kuzadza maground yetu tichisapota maWarriors.
Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari ese Africa Nations Championships kubvira makundano aya avambwa muna 2009. Izvi zvinoratidza kuti nhabvu munyika haisi kuwira pasi kunyange hazvo Zimbabwe iri kurasikirwa nevatambi vakawanda vane tarenda vari kuenda kune dzimwe nyika uko kunobhadharwa mari yakanaka pese panopera mwaka wenabvo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande mire nichikuonekai nichikusiya mina Gift Dube.
Soku isika tisenda baku